chekutanga ndechekuti ndinofarira zvikuru nokufadzwa namashoko awataurwa. Chinenge chichiti shungurudza samadzimai ndechekuti vanhu vanokwera nemhuri dzedu kukereke vanonzi vafudzi. Zvino kana mufudzi ove mhondi panobva patikanganisa. Saka mashoko atinotsigira zvikuru kuti chokutanga madzimai ngavawaniswe nekuwana mumwe wavanotaurira. Kungoshungurudzwa kubva kwaita makore 4-5 zvichienda mberi, kungoshungurudzwa kekutanga chete kubva watakawa unotaurira.
Tinoonawo kuti ivo vamuri kutarisira kuti vanenge vari vafudzi ivava, nyaya dzekunzi vari kushungurudza vavanenge vachifanira kufudza dzinenge dziri kuti kwirei munyika. Zvii zvamungataura pamusoro pazvo?
Idzi kwandiri itsika dzinotisisa zvikuru, kunyanya isu vakazvarwa nechekare kare. Patakanga tine chivimbo kuti kukereke inzvimbo yekunosungunuka uye inzvimbo yekunogara tichiti tiri vana vamwari. Kubva makereke kuwanda kwaari kuita ndokuwandawo kuri kuita mabhinda uko nenyaya idzi dzatinobvunzwa. Saka zviri kungotishamisa kuti hino chagumira kupi nemutoo wezvinhu mafambiro azviri kuita. Chokwadi nyaya idzi dziri kuwanda, chokwadi nyaya idzi dzinotisuwisa samadzimai. Panguva yatanga tichiti sevanhu vanoryira kodzero dzamadzimai tanga tafambawo zvikuru sei kune zvematongerwo enyika tichitarisa nekunyorwa kubumbiro romutemo, tikange tafunga kuti tafambawo zvikuru sei kunyaya dzamarai. Toona kuti apa tinenge taita pande pande dzoke. Takuona vose vanofarira kuenda kumakereke. Pauwandu hwavo toona kuti kumakereke kazhinji acho kwava nengozi.
Chii chingaita kuti madzimai nevanhukadzi vari kushungurudzwa ava varambe vakanyarara vasingazviburitse?
Dzimwe nguva panoita kutyisidzirwa tinofunga. Dzimwe nguva poitawo kutova nechitendero chaizvo kuti uyu munhu wamwari. Kana ndikamurevera ndava kutotyora tsidzo neunamati hwangu. Zoti pava payawo toona kuti apa ndiri kutoitirwa zvisakarurama. So ndinongofunga kuti panodiwa chaizvo awareness yakanyanya, uye tichida kurumbidza nekupembedza vativataura so far, kuitira kuti kutaura kwavaita kunenge kwaburisa pachena chinetso changa chingoitika muchivande.